Kwangopera mwedzi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti havachakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vatambira kudomwa kwavo pagungano reNational Democratic Convention rapetwa nhasi kuChicago.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination.
Ndakamirira munhu wose ane nhoroondo inongokwanisa kunyorwa kunyika huru pasi pano. Ndinotambira kundidoma kwenyu kuti ndive mutungamiri wenyika yeUnited States of America.
Vataura nezveupenyu hwavo uye nhoroondo yavo yekurwira kodzero dzevashandi.
We are charting a new way forward. Forward to a future with a strong and growing middle class, because we know a strong middle class has always been critical to America's success.
Tiri kuparura gwara itsva, tichienda mberi kune remangwana rine vashandi vakawanda uye vakamira semusambangwena. Tinozviziva kuti America yakamiswa nemushandi uye pasina mushandi panoita zvinyekenyeke.
Amai Harris sevamwe vakataura pagungano iri vakati mitemo inopfurikidza mwero iri kuda kuunzwa navaDonald Trump nebato ravo remaRepublicans iri mugwaro rinonzi Project 2025 inokonzera kusagadzikana munyika.
And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors, and its sum total is to pull our country back to the past.
Tinozviziva kuti Trump akapiwa mumwe mukana wekutungamira achatonga sei. Zvose zviri mugwaro reproject 2025 rakanyorwa nezvipangamazano zvake. Zviri mugwaro iri zvinotidzosera kumashure senyika, asi America hatisi kuzodzokera kumashure.
Asi vaTrump vanoti havanei nechekuita negwaro iri. Panyaya yehondo yekuGaza, amai Harris vati vanotsigira Israel chero nguva yainenge yarwiswa, asi vakati pave kuda kuti paitwe nhaurirano yekuti vanhu vemupalestine vavewo nenyika yavo vachigarisana murunyararo neIsrael. Amai Harris vatendawo vaBiden nekuvasiyira chigaro. Apo amai Harris vanga vachitaura vaTrump vanga vari kumuganhu wenyika yeAmerica neMexico kuArizona, uye vanga vachinyorawo pamadandemutande vachishora amai Harris nebato ravo.
But she's the border czar. All of a sudden she's saying I'm not the border czar. You know why she says that? Because there's never been a border in the whole world that's leaked like this border.
Aimbozviti ndiye ane basa rekugadzirisa matambudziko ari pamuganho wenyika, asi iko zvino ari kuzviramba. Hakuna bhodha rinovhinza seredu iri.
Asi amai Harris vaudza vanhu kuti vaTrump vakafurira vanhu vebato ravo vari mudare reparamende reHouse of Representatives neSenate kuti vasapasise mutemo wekugadzirisa zviri kunetsa kumuganhu kwenyika kune vari kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. Iko zvino kwasara mazuva makumi manomwe nemana kuti sarudzo yemutungamiri wenyika iitwe muAmerica muna mbudzi.